not head members. You can get out. You can leave the chambers. I don't know why you're making noise. You have the right to leave the chambers.
Yourself.
You have the right to leave the chambers. You have the right to leave the chambers. You have the right to leave the chambers.
You are not supposed to leave.
You have the right to leave the chambers if you are not happy.
You are supposed to leave.
Kunze kwehurumende Van Hook Straten ndiyo vane zvikamu zvakawanda muwange Colliery uye vange vakokwa neparamende kuti vazopa umboo maererano nemashandiro ekambani iyi sezvakaita vamwe asi izvi zvarambwa nenhengo dzeZANU-PF. Nhengo dzeZANU-PF dzaita ruzha dzichiramba kuti vaVan Hook Straten vasape umboo dzinosanganisira mumiriri weBuyera West vaSaul Nzuma, mumiriri weChirezi North vaRoy Biller nemumiriri weGutu West vaJohn Paraza. Nhengo izi dzapopotedzana nasachigaro wekomiti vamuliswa avo vati nhengo izi dzange dziri kusvibisa zita nechimiro chebato radzo sezvo izvi zvose zvange zviri kuitika mumaziso avaVan Hook Straten. VaVan Hook Straten varatidza kusafara nezvange zviri kuitika uye vati dai zvaibvira nhengo dzange dziri kuita ruzha dzadzingwa mudare nenyaya yekusaremekedza dare iri. Asi vaVan Hook Straten vaudzwa nenhengo izi kuti handi basa ravo kudziudza zvekuita.
We are not a court of law.
You should have respect for this Senate.
That's why we are saying approach the court for relief.
You are here to disrupt proceedings.
To disrupt what? Don't you know that the issue is before the court? We are not judges.
And they are not supposed to tell the committee what you want.
I think he's actually shocked by this behavior.
Mushure meawari mwere kukandira na makwabu ni matete. Mabaran wedare paramende wa Kenneth Shokudavazo. Kwanisa kuzo zima kakawa iri. Pagatoro wadano rekuti VaVan Hook Straten. Vachireka kupa umbo. Sejo nyaye kukadziliswa kana kuti reconstruction ye wange. Yame kumatare ezimosha. Vamuliswa vati zvaitika nasi. Hazvina kuvafadza zvachose. Uye vanoona sekuti aziratidzi chimiro chakanaka chenhengo dzedare reparamende.
I think tadzira vanhu ndiko ndicho chokwadi, asi munhu wese anofanira kuzvibvunza kuti kubhiyevha kwandaita kunokodzera rimwe ndinge ndiri mumiriri wevanhu. Izvo zvavo kwavari manje nekwavanobva nemapato avo. Ndofunga tese tikabva panapa tinozvibvunza kuti zvataita zvinokodzerere kunge tinge tichimirira vanhu. Izvo zvoenderana nemunhu nemakuriro ake netsika dzake. Kasi it is humiliating, it is embarrassing, it is sad.
Vamuliswa avo vanozvimirira vati vakapiwa chigaro chine ZANU-PF uye zvinosuwisa kuti dzimwe nhengo muZANU-PF hadzisi kuda kuti vari kuita uori vasasikwe pachena.
Chigaro cheZANU-PF chandakapiwa and ndinoona kunge iwo ZANU-PF singade kuti tiite basa nemazvo kuti vakuru vanenge varipo vachitadza vaexpose. But izvi zvinoenderana futi nekuti president varipo vanoda kuti chokwadi chibude. Saka inini ndisiri chairman ndogona kutodzonza bhandi rakanyanya ndiri ndega. Nekuti dzimwe nguva kuita chairman kunokupa zvimwe zvokunonyara dzimwe nguva, saka izvi zvokunyara handidi. Nditori independent, ndinoraise maissues pakati vange mukomiti inenge ndirimo ndichiita basa renyika rather than kuda kuwipwa and so forth. Izvo handinyanyi zvitarira.
Vamuliswa vati vachataura nevakuru uye vachadzivisa veruzhinji kuti vacharamba vari sachigaro wekomiti iyi here kana kuti kwete. Zvichakadai vaVan Hook Straten vaudza vatori venhau kuti vachapikisa danho rakatorwa nehurumende rekuisa kambani yewange pakuvandudzwa nemumwe munhu akadomwa nehurumende kana kuti reconstruction. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakadoma vaBackchamber Moyo kuti vakanotungamira urongwa hwekuedza kumutsiridza kambani iyi. Nyaya iyi yakaiswa kuHigh Court svondo rapfuura sezvinodiwa nemutemo weReconstruction Act uye ndipo pachapiwa mukana vese vane zvikamu mukambani iyi wekupikisa kana kubvuma danho rakatorwa nehurumende. VaVan Hook Straten vati muwange Colliery mune uori hunotyisa zvekuti mukambani iyi muri kubuda mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuAmerica asi pasina chiri kuenda kuhurumende kana kune vamwe varidzi vekambani iyi. Vati uori hwakanyanya kukwira mukati mumakore matatu apfuura. Apo gurukota rezvezvicherwa pari zvino vaWinston Chitando vaive sachigaro wekambani iyi. Hatina kukwanisa kubata vachitando avo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Vati zvinhu zvakashata zvakaipisisa muwange zvokuti pane imwe nguva vakatombokurudzira kuti mauto apinde mukambani iyi. kuti apedze wori unotyisa waiitika Vavanhukstraten vati kambani iyi iri kuita mubatanidzwa nemushandira pamwe nemakambani akawanda kubva kunyika dzakaita sechina uye kunyange ivo vaine zvikamu zvakawanda mukambani iyi havana chavari kuudzwa vati hapana chingamutsiridze kambani iyi kunze kwekubvisa wori uhwo vati hunozivikanwa nevatungamiri venyika ino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.